Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera kukadzi 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto. Ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakambove mutevedzeri womukuru wemapurisa vaMovis Griffiths Mpofu varadzikwa nhasi muHarare. Muimbi wechidiki aive nemukurumbira Saul Musaka, uyo aizivikanwa nerekuti Saul Jalove, aradzikwawo nhasi muHarare. Nengo gumi dzeMDC Alliance dzinosungwa kumashonaland west uko dzanga dzichironga kuviga mumwe wadzo akashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakambove mutevedzeri wemukuru wemapurisa vaMovis Griffiths Mpofu pamwe nemuimbi wechidiki aive nemukurumbira Saul Musaka, uyo aizivikanwa nerekuti Saul Jalove, varadzikwa nhasi muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikurudzira vanhu nemapurisa kuti vatevedze gwara ravamupofu avo vati vaive nerudo nenyika yavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura parufu rwavamupofu avo vakashaya nemusi wechishanu chapfuura kuulawayo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatsanangura mufi semunhu aive akazvininipisa vachiti pakawana Zimbabwe risununguko vakapinda basa semupurisa vari pachinzvimbo chepasi pasi chaconstable kunyange hazvo vainge vakadzidzira basa iri kuhondo.
To him, the supremacy to serve independent Zimbabwe was of paramount importance than the post.
Kwavari nyaya yechigaro yanga isina basa, vakashandira nyika vari mupurisa vachiita basa ravo nerudo neunyanzvi uye zvine mwero.
Vamunangagwa vati vamupofu munhu aigona basa rake, uye vakakwidziridzwa kusvika pachigaro chemutevedzeri wemukuru wemapurisa vakawanawo mhenduro dzakawanda dzekugona basa kusvika muna 2003 apo vakasiya basa. Vati mapurisa anofanira kutevedza gwara rakafamba navamupofu, uyewo vati hurumende yavo ichatsigira mapurisa nezvikwanisiro zvese kuitira kuti akwanise kuita basa ravo nemazvo.
Let me end my address by asking us to emulate
rega ndipedzise ndichiti tese tinofanira kutevedza zvaiitwa navamupofu avo vakatisiyira chiga cherudo kuda nyika yedu pamwe nekudanana zvisinei nekuti munhu anobva kudunhu ripi.
Vaenderera mberi vachiti vana veZimbabwe vanofanira kudzivirira rusununguko rwavo urwo rwakaunzwa nevanhu vakaita savamupofu. Vati nekuda kwekuzvipira kwevanhu vakaita savamupofu, Zimbabwe yakatora mapurazi evarungu uye hurumende yavo ichatora minda kune vasiri kuishandisa ichipa kune vechidiki. Vamupofu avo vange vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa vakaenda kuhondo muna 1975 uye vasiya mudzimai nevana vana nevazukuru vatanhatu. Zvichakadai, Saul Jalove uyo akapiwa ruremekedzo rwedunhu kana kuti provincial hero aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills pachiitiko chapindwa nevatsigiri vake vakawanda vachityora mutemo wekudzivirira COVID-19. Mazana nemazana aungana kumakuva eWarren Hills achiparadzana naSaul Jalove uye vange vachitungamira chirongwa chekuradzikwa kwake vatadza kudzinga vanhu kuti pasare pane vanhu makumi matatu chete sezvinodiwa nemutemo weNational Lockdown. lockdown wekudzivirira kupararira kweCOVID-19 vataura vakamirira mhuri yake vaSolomon Musaka vatenda momo yaungana nasi vachiti kunyange hazvo varasikirwa nekushaya kwaSoulja Love vasimbiswa nekufara nerudo rwaratidzwa nevaimbi shamwari vatsigiri vake pamwe nehurumende.
Nasi you came in your numbers. Kune COVID mazuano. But maratidza kuti COVID or no COVID. Tiri kuenda kunoviga mwenyu. I thank you so much.
Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidau vange varipo vakati kunyange hazvo vazhinji muri yake vange vasingatsigiri kuti aite zvemumhanzi vakaona tarenda rake abudirira pabasa rake.
The rest of the family were against his choice to music as a career with one relative asking him. Wakangoona ani gwenyambira kwa Musaka. However, and he's telling me the career is gone. Four was right.
So, Jalav, akaimba dzimbo dzakawanda kusanganisira pamamonya ipapo, kanandafa, dai upenyu hwaitengwa nedzimwe. So Jalav akashaya nemusi wechipiri mushure mekurwara nechirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nekodzoro dzevanhu dzinoti hadzisi kufara nedanho rakatorwa nemunyori wemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vachiudza munyori wedare remakurukota vaMeshack Sibanda zvokuita pakuradzikwa kwaSoulja Love zvichitevera kupiwa kwakaitwa muimbi uyu ruremekedzo rwegamba rakarwira rusununguko. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembeko weAfrica vaDewa Mavhinga vanoti panofanirwa kupatsanurwa pamasimba ebato nemasimba evanhu vari muhurumende. VaMavhinga vanoti zvakaitwa navamupofu hazvizi pamutemo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamupofu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Takundikanawo kubata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi ZANU-PF inogara yakati ihombe kudarika hurumende izvo zvinoipa masimba ekuita zvainoda. Ngatinzwei vaMavhinga vachitsanangura.
VaObert Mpofu vanomiririra ZANU-PF. Havana kodzero pamutemo wekuti vaudze vaMeshack Sibanda vanoshandira hurumende yeZimbabwe zvekuita pamusoro pekushaya kwaSoulja Love Solo Musaka. Vaifanira kupa chikumbiro chavo asi kuhurumende voremekedza mukupatsanurwa kunoitwa masimba pakati pebato reZANU-PF nehurumende yenyika yese yeZimbabwe.
ZANU-PF inogara yakati izvo iyo ihombe kudarika hurumende, munozvitora sei?
Pamutemo nepasika reZimbabwe hazvisi izvo. Hazvisi pamutemo, bato rezvematongerwo enyika riri pasi pehurumende. Vanomiriri politibhuro vari pasi pemakurukota ehurumende, nekuti pamutemo chinozivikanwa ihurumende mari inenge ichishandiswa ndeye hurumende inobva kuvanhu vanobvisa mari dzemitero. Nekudaro chinofanira kuti chitungamidzwe chichienda pamusoro chichitevedzera mutemo ihurumende, kwete vatu rezvematongerwo enyika ZANU-PF.
Pave nemakore anodarika makumi mana ZANU-PF ichiita maitiro akadai ayo amuri kuti imimi ari kunze kwebumbiro remitemo, zvii zvingaitwe kuitira kuti mitemo yenyika inge ichitevedzwa panyaya dzakadai?
Vanotungamira zvematongerwo enyika mapato akasiyana uyezve vemasangano akazvimirira kuti varambe vachisairira zvachose hurumende inoto iremekedze mitemo. Tinoona kuti nezuro chaiye iro yakataura kutsutsumwa kwekuti nyika yeZimbabwe haisi kuremekedza kodzero nemitemo. Vanhu ngavarambe vachitaura masangano akazvimirira ega nemasangano epasi rose kusairira zvachose kuti hurumende yeZimbabwe itange kuremekedza mitemo ichipatsanura masimba ebato reZANU-PF nehurumende yeZimbabwe.
Zvamuri kutaura izvo vaMavhinga zvinhu zvagara zvichiitika kwemakore atiri kutaura iwaya anodarika makumi mana. Chii chiri kupa kuti zvinhu zvisasanduke zvirambe zvakangaita sezvazvakanga zviri kubva muna 1980?
Dambudziko guru ndechekutanga, ZANU-PF inenge ichipona nekutora masimba ehurumende nekutsi kwatunge ari kuhurumende uyezvewo vanhu mukati meZimbabwe masangano akasiyana siyana nevari kunzanya kurunzira chaizvo kuti ZANU-PF isandure maitiro ayo kana kusairirwa haitirimuki inoramba ichiita zvainongoita makore kuona kuti zvechokwadi mhuri yeZimbabwe yaramba pasi rose vanhu varamba kuremekedza mitemo inozotirimuka ndokunge vanhu varamba vachitaridzira kuti kwete izvi hazvisi izvo asi iko zvino kana vanhu vakaramba vakanyarara ZANU-PF inobva yatowedzera kuramba ichivhiringa mitemo nebumbiro remitemo renyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vachitaura vari kuBritain. Nhengo dzebato reNDC Alliance gumi nembiri dzasungwa nhasi pamahofisi ebato iri muChinoyi, apo dzinoti dzanga dzichironga urongwa hwokuviga nhengo yadzo yakafa nezuro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vasati vatorerwa nharembozha yavo, murongi wemisangano mudunhu vaBlessing Mandava vati hapana mhosva yavapara sezvo vanga vachironga nezvenhamo yenhengo yavo. Vamandava vati vasungwa nemasoja matatu anga akapakatira pfuti pamwe nemapurisa manomwe.
12 members zemanagement zemashonal and west MDC alliance atorwa gunpoint nemasoja anosvika 6 nemapurisa zvakare anosvika 7 pachahouse pavo muChinoyi. Kubva vanga vari kustrategize nyaya yekurufu reward 4 member Kembo kashaika nezuro uno.
Vamandava vati havasati vaudzwa kuti mhosva yavo ndeyei.
Hapana kana charge yangopiwa, vabva vachangotorwa ndokunokandwa mufenzi. Iko zvino titori paChinoyi Central Police Station, vati vatangokandwa tese tiripo 12.
Asi mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland and West, Inspector Margaret Chitore, vati hapana zvavari kuziva nezvekusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti vari kutumwa kushungurudza nhengo dzavo. VaSwachayo vati chinoshamisa ndechekuti nhengo dzebato reZANU-PF dziri kuunganidza vanhu pamisangano uye vari kuita misangano yavo asi mapurisa hapana zvavari kuita.
Bato reZANU-PF bato rapererwa, bato risikasarudziki, bato rinoshandisa chisimba, bato rinoshandisa mapurisa zvisizvo, rinoshandisa makotsi zvisizvo, riri kuda kuendera mberi richiita saizvozvo kushandisa mapazi ehurumende zvisina kunaka kuita zvido zvaro. Tinozviziva vari kuita zvinotyisa iyo nguva ino yeCovid, vari kuita marali, vari kuita maelections avo, vari kuita zvakawanda mapati chaiwo chaiwo vari kuita kubato reZANU-PF.
Imwewo nyaya, bato reMDC Alliance rinoti rinochema pamwe chete nevanhu vedunhu reMashonaland East nenyika yose nekufa kwaIshe Nyamukoho vanozivikanwa nezita rekuti Samson Katsande. MDC Alliance inoti Ishe Nyamukoho munhu aida runyararo uye aikurudzira kuti vanhu vazvishandire kwete kugara vachingopema. Munyori wezvematunhu muMDC Alliance Vasiso Zvidzai vati vanoshuvira dzidziso yakasiyiwa naIshe Nyamukoho yekuenzanisa vanhu kuzvishandira pamwe nekutevedzera mitemo zvavakasiyira nyika yose. Ishe Nyamukoho ava kamboita Senate vakashaya nemusi wechina manheru vava nemakore makumi masere nemapfumbamwe. Vasiya mudzimai Dokas nevana vashanu. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rinoti matunhu ose ave nenhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Guta reBruwai rakapiwa mishonga yenhomba inosvika zviuru gumi nezvitatu nemazana maviri 13,200, iyo ichatanga kupiwa vanhu nemusi wemuvhuro. Dunhu reMatabeleland North rakapiwa nhomba inosvika zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi. Matabeleland South ikawanawo zviuru gumi nechimwe, ukuwo Midlands ikawana zviuru gumi nechimwe nemazana mashanu. Mishonga yedunhu reBulawayo ichange ichichengetwa nekanzuro yeguta iri. Studio 7 haina kukwanisa kubata meya weguta iri vaSolomon Muguni kuti tinzwe kuti mishonga iyi yakachengetedzwa zvakadii, asi takwanisa kubata nhengo yekomiti yezveutano mukanzu iyi. Kanzura Sinikiwe Mutanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Vanga tsara nezvekuti Zimbabwe City Council and maybe like my city fathers titato zvikamuchira nemaoko ese and vakaita happy as a council kuti tichengetese manjections iwo wawo. Because we don't have any hope, and as a council, a local authority, I think in the school teachers are not pushing it either. So it's a mental yaka wrong.
Achangi achichengete wa kupi majikiseni eno mbae?
Majikiseni edu atoshi kata matangira nenguro. Saka tatoro machengeta mustozi ya city council. Aru kuto chengetu kwa nema purisa eze therapy and nema purisa ya city council.
Kanzuri enyu ine zvikwanisiro here zvekuti inge ichikwanisa kuchengeta mishonga iyi nenzira kwayo.
Handisi munozviziva kuti ma local authorities like council yedu Mbulawayo, we run post and vatotsi ma local clinics and we have zvipatara and even council yedu yanga itori nemamwe ma zvipatara zvanga zvichitochengeta vanhu vanenge vabatwa chirwere checovid. Saka zvese izvozvi zvititori zviri kuchochengetwa nevanhu vanoziva machengetero avo and nevanhu vakadzidziswa vakaenda kudzidzira kuchengetedza zvine izvozvizvi.
Pakasvika mishonga iyi vanhu vomubhuruwayo vakatambira sei?
Ya, zvamingatotaura ndezvekutoti munozviziva kutoti kune mamixed feelings. Vamwe vakatozvigatichira nemaoko ese because havachazivi kutoti chii chiri kuzoitika. Vamwe vari kutotaura because vari kutotya nenyaya yemasocial media. You know kuti zvinhu zvakawanda zvakatobuda nemasocial media zvichitonzi mavaccinations injections ari kutouya aya they are there to maybe get rid of my Africans zvinhu zvakadaro. Vamwe vari kutozvitambira nemaoko ese because havachazivi kutoti chirwere ichi chinopera rii. Saka they are just mixed feelings kutoti vamwe vari kuzvigachira nemaoko ese vamwe vari kutoshora because zvinhu mastatements anotobuda information inenge ichitobuda masocial media yakatoti one day. But ndingatototi maybe 3/4 of the people vakuri kutozvigamuchira nemaoko ese vamwe vari kutofara but maybe vashomashoma ndo vasinga even ivo vasinganzwisisi vari kutoshaya kana kuti havasi kuwana enough information or they are getting negative information. But zvandingatotaura ndezvokutoti vakawanda vari kutozvigamuchira nemaoko ese.
Sakanzura anomirira vanhu mukana wenyu ukasvika muchange muchibayiwa here nhomba iyi?
Yes, I'll be one of the first people vakutoinda ko kuti tinobayiwa because as a leader you need to kutoti newe leader ne example. Haungautokurudziri vanhu kuti vaende kobaya iwe usingabayi. And zvandivatotaura ndezvekuti injections aya it's not a forced matter, it's voluntary.
Nyenge yekomiti yezveutano muBulawayo City Council, Kanzura Sinikiwe Mutanda vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Tichiri panyaya yeCovid-19, vanhu gumi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matatu 1430. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana manomwe negumi 35,710. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatanga urongwa hwavo hwekuda kumutsiridza chibvumirano chezvombo zvenyuclear chakaitwa muna 2015 pakati peIran nenyika dzakabudirira. VaBiden vanoti vanoda kuti paitwe nhaurirano panyaya dzechibvumirano chezvombo zvenyuclear. Vari kutsigira urongwa uhu vanoti vaBiden vanofanirwa kuona kuti kana chibvumirano ichi chikamutsiridzwa chive nehwaro hwenguva yakareba. Asi vari kupikisa danho ravaBiden rekutaurirana neIran iri. Vari kuti vaBiden vanofanirwa kuomesera Iran kuti ipinde muchibvumirano ichi ichida kana isingade. Kambani inoita basa rekuchengetedzwa kwenyika uye iri yasahwira vevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaEric Prince inonzi yakachikora mitemo United Nations inorambidza kutengesera Libya zvombo. Izvi zviri mugwaro reongororo yakaitwa nenyanzvi dzeUnited Nations uye gwaro iri rava mumaoko eUnited Nations Security Council. Yashika nguwe kutichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanganya uye ndiri muWashington. Nasi taisa rombo rakanaka tichange tiri kunzwa mazwi enyara dzokumhuri yemuimbi Soldier Love uyo akashaya kubva kuchirwere cheshuga. Soldier Love akazvarwa achinzi iye Soul Musaka, asi pamusoro pemusambo wake wedanso akange akuziwa nekunzi Soldier Love chibaba baba kana kuti Sauro. Regai tinzwe zviri kutaurwa nemadzimai pamusoro peupenyu uye zvedzimbo dzavaifarira dzemuimbi uyu.
Makadini muri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Gladys kana kuti amai Clara Zungi. Ndiri kuBotswana kumusha ndichibva kuZimbabwe kushamva machifi bushu muvillage Masindi. Ndinoti nematambudziko kumuri yeZimbabwe, chokwadi tarwadziwa, tarasikirwa nemwana anga achitifadza, anga achitiimbira nziyo dzaititandadza mukati menyika, nziyo dzaifadza vazhinji. Aiwa tarwadziwa zvikuru, mwoyo wekubereka unorwadza, tiri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nemwana wedu aitifadza, aitiimbira nziyo dzaifadza. Kwauri weSoldier Love, tinotizorora mweya wako ngauzorora murugare. Rufu inzira yedu chose, nesu tichatevera. Ufambe zvakanaka. Tinokurangarira nenziyo dzakatatisiyira kunyanya Chigunduru, Chibaba Chibaba, pamamonya ipapo. Aiwa tinamba tichikurangarira. Hanzi mwana wani kwamai Stembeni. Aiwa tiri kuchema, tiri kurwadziwa, asi tina hapana zvekuita, tinongotizorora murugare.
Makadiko mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa mai Samaita, ndiri muno muPretoria kumusha. Ndinobva Masvingo. Tine urombo nekurasikirwa negamba redu raitira raita munguva yekufara raibata vanhu vese vakuru nevadiki. Tabatikana tarwadziwa nekurasikirwa nemunhu akadai, nokuti ukaona chero vanhu vechikuru chaivo vachinzwisisa nekuziva nezera raanga ari, tinoona kuti anga ari munhu anga achivaraidza vanhu vazhinji. Mhuri yekwaSoldier Love tine urombo.
Ndinobva Sagarawa, ndakawanikwa kwaMachiona. Ndiri kubatawo maoko nedambudziko rakaitika ramukoma Soldier Love. Yeshe rakarwadza munhu wose. Ndinoti dai Mwari afamba navo zvakanaka pakuchengetwa kwavo, muchengete zvakanaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwaniswa kwedzidziso mumaruwa akasiyana-siyana pamusoro penhomba yeCovid-19 iri kutarisirwa kutanga kubayiwa vanhu vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana nemusi wemuvhuro. Muhurukuru yedu Tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Varusike.
Aiwa, tinotenda.
Varusike, sangano renyu ranga richichema-chema nenyaya yekushayikwa kwedzidziso yakakwana pamusoro penhomba yeCovid-19. Asi tinoona kuti hurumende mumazuva maviri matatu aya apfuura yanga ichipa dzidziso iyoyo kumatunhu akasiyana siyana pamusoro penhomba iyoyi. Munoti nedanho iro ratorwa nehurumende?
Chekutanga ndingati dzidziso huru yatakawana yakabva apo gurukota rezveutano vanova vice president zvakare vakazvipira kuita ivo munhu wekutanga kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Izvozvo zvakapa veruzhinji yandingati confidence nekupa veruzhinji yatingati utungamiriri watinenge tichitarisira kubva kune vakuru vedu. Saka iyo confidence yakapiwa veruzhinji naziti vachiwenga vachizvipira ivo kutanga kubaiwa nhomba iyoyi. Ndo yandingati dzidziso yekutanga yakapiwa kuruzhinji rweZimbabwe. Tinogamuchirawo zvekare kuti hurumende yazozviona zvakakosha kuti vanhu vapihwe dzidziso maringe nenhau yevaccine yeCOVID-19. Hongu zvingadai zvakatinonokei nekuda kwekuti taitarisira kuti dai dzidziso iyi yakatotanga kubva pairongwa zvekuwinza nhomba iyi. Asi pachirungu vanoti better late than never.
Tichitarisawo varusike kuti vanhu vari kupiwa dzidziso iyoyi kwasara tingati mazuva matatu mana kuti inge ichitanga kubayiwa matunhu mavo. Munofunga here kuti veruzhinji vanenge vabuda nechisungo chekuti votora here nhomba iyi kana kuti kwete mukati memazuva mana iwayo?
Zvinogona kuita hazvo musiyano. Tichitarisa kuti dai dzidziso iyi yakatanga kare, ndinoda kuti kugamuchira nhomba iyi kwainge kuri pamusoro-soro. Asi nekuda kwekuti dzidziso yakutoitwa apo vanhu vari kubva vabayiwa ipapo ipapo, havashayikwe vanhu vazhinji vanenge vachiri kugunun'una, vanenge vachiri kusagutsikana takatarisana nenhau yenhomba iyoyi. Saka zvinogona kudzikitsira yatingati uptake yevanhu vanozvipira kuti ini ndikusvipira kuti ndibayiwe kuitira kuti ndizvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Hongu hurumende iri kuti hazvisi kumanikidzwa munhu, asi tinozviziva tese kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka ndokunge kwabayiwa vanhu vakawandisa zvikuru kuitira kuti tiwane kudzivirirwa kwevanhu vakawanda. Saka hazvishamise kuona pane vamwe vanogona kusazvipira kubayiwa nhomba iyi.
Sangano renyu ratirawanawo here mashoko ari kudzidziswa vanhu pamusoro penhomba iyi, tichinzwa kuti vamwe vari kuti ine mamwe mapoka evanhu ari kunzi havafanira kunge vachibayiwa nhomba idzodzi nokuti dzinogona kuzovakanganisa utano hwavo.
Hongu tiri kuwana hedu mukana wekusangana nevakawana mukana wokuatenda yavakaita yeTOT Training of Trainers. Asi ipapo zvekare isusu tanga tichitiwo kuhurumende Zimbabwe haisiriyo nyika yatanga kubaya nhomba iyi. Dai Zimbabwe yanga yateedzerawo zvekare maguidelines eWHO, mabest practice ari kuitwa kune dzimwe nyika, zvatiri kunzwa izvozvo zvekunzi vamwe vanhu vane makore ari pasi pemakore akati kuti havasi kuzobayiwa, vamwe vane machronic disease vane zvirwere zvavainazvo havasi kubayiwa, izvozvo tinenge tisingazvitarisire. Nekuti nyangwe iye mukuru wacho weWHO vaTedros vakabuda vachiti no one is safe until everyone is safe, zvichireva kuti hazvibetsere kubaya vamwe vachisiyiwa nekuda kwekuti hatizokwanisa kukunda chirwere ichi cheCOVID-19.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vateereri weStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitevenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku izika disenda baku vi.